manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kumiguru 7 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuve muchikwata chehurumende chakaenda kumusangano weUnited Nations World Travel Organization kuSpain kwemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa kusimudza mutauro. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika Vanoti vari kushoropodza kuenda kwaamai Munangagwa kuSpain havazivi mashandiro ebasa ravo sapatroni wekushanyirwa kwenyika. Bato reZANU-PF roronga kushandisa mapurisa kuti rikwanise kudzorerwa dzimotokari dzakashandiswa nevakakundwa musarudzo. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa vari kupinda musangano weUnited Nations World Tourism Organization wakanangana nekusimudzira pamwe nekushambadza kushanyirwa kwenyika munyaya dzechikafu chinodyiwamo wechisere kana kuti 8th United Nations World Tourism Organization World Forum on Gastronomy Tourism uri kuitirwa kuSpain. Amai Munangagwa avanove munyarikani mukuru webazi rezvekushanyirwa kwenyika kana kuti patron vakabatana negurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes pamwe nevamwe vakuru muhurumende kumusangano uyu. Amai Munangagwa vanonzindiwo mudzimai wemutungamiri wenyika wekutanga kubva kuAfrica kupinda musangano uyu. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti nzendo dziri kutungamirwa nemudzimai wemutungamiri wenyika pamwe nemhuri yemutungamiri wenyika dzawanda asivo vasiri vashandi vehurumende. Mumwe ane maonero aya muongorori wezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Izvozvo zvinongoratidza pakamira nyika yedu kuti senyika tadzika kumahwere chaiko chaiko. Chinonzi governance hapachina. Nenhau yekuti nyaya dzetourism idzi handi nyaya dzekungosvika munhu achingoti tine nzou kuZimbabwe. Inhau inonge ichitoda vanhu vanoziva nezvetourism. Inhau yemunhu anofanira kuziva kuti nyika yedu yakamira papi panhau dzetourism. Potential e-tourism Zimbabwe yakamira sei. Saka handioni mai Munangagwa vari munhu ane nhoroondo neruzivo rwetourism rwekuti vanokwanisa kunomiririra nyika palevel yakadaro. Muministry yetourism tinoziva kuti pana minista vari pamusoro, koita deputy minister, koita permanent secretary, koita mamanagers, matechnocrats vanenge vari imomo muministry imomo. Ndoo vanhu vatinotarisira kuti vaende kunorepresenta Zimbabwe, kwete mukadzi wemutungamiri wenyika.
Asi kava maguhu, tinonzwa kuti gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vari kuwo kumusangano ikoko, uyewo amai Munangagwa ndiwo munyarikani mukuru kana patron webazi rezvekushanyirwa kwenyika.
Hongu, kuva munyarikani, kuva patron hazvirevi kuti waakutoziva zvakanyanya pamusoro pekurwana kweministri iyoyo. Zvakafanana nekuti Dynamos Football Club inogona kutsvaka munhu kana anga ambori meya kana anga ambori minista kuti taakukuitawo munyarikani wedu patroni weDynamos. hazvirevi kuti watova chief executive officer wakunomiririra Dynamos panonzi kune CAF conference wakutoenda ikoko. Aiwa, handizvo. Saka zviri kuitika apa ndezvekuti kana variko first lady kuconference yakadaro, even vana Barbara Rhodziwo vanotohwarara nekuti first lady vanenge vakuuya vaine simba rapresident. Rinototadzisa vanhu vakadzidziswa basa iroro kuita basa ravo zvakanaka.
Tiri kunzwawo vamaguhu kuti amai Munangagwa ndo vaita mudzimai wemutungamiri wenyika wekutanga kubva muAfrica kunge vachipinda kumusangano uyu. Chiremera chakadii chavapiwa ipapa kuti vange vachikokwa kumusangano wakadai?
Handifunge kuti kukokwa sezvazviri kutaurwa. Irenge inogona kunge iri nhau yekuti vanenge vakanzikunzai madelegates akadai. Tiri kuda 20 delegates from Zimbabwe. Zimbabwe ndiyo inotisarudza kuti madelegates avo ndivanani vari kuenda. Saka kuenda kwavo ikoko ndinoona sekuti zviri kubva kuZimbabwe kwete kuti WTO ndiyo iri kuti ngavauye. Asi kana vachinge vasvikavo ikoko seWTO vanenge vachidawo zvekare kuona vanhu vanoremekedzwa even mahead of state kana vachikwanisa kunge variko kwavari zvinopawo gungano yavo chatingati chiremerera.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare nestudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza vanoti vari kushoropodza rwendo rwaamai Munangagwa vanhu vasingazivi mashandiro echigaro chavainacho chapatron wekushanyirwa kwenyika.
Chakutanganise kuti vanhu vakanzwisisa kuti mai Munangagwa semudzimai wemutungamiri wehurumende ndiwo vatingati mupazita wetourism kana kuti patron. Saka ndaona kuti chinonzi patron mupazita chii? Patron munhu uyo one person who supports with money, with gifts, my efforts, endorsements, anything which can put up the name or sell the name of a particular organization. Saka munyaya dzekushanyirana nekunzwisisa zvakasiyana-siyana zvenyika yatingati tourism and heritage. Mai Munangagwa basa ravo ndirekubatsira kuti Zimbabwe ionekwewo. Kana muchida kubatsira kuti nyika ionekwe, munoshandisa munhu anoonekawo. Saka tikada kutarisa sangano ranga ririko kuSpain, isangano ratingati immigration and tourism, but Mai Munangagwa vanga vakamirira yatingatiya kana kuti pachirungu culinary tourism kana kuti gastronomic tourism. Gastronomic tourism vajonga, it's a type of tourism here which is based on visiting food producers, food festivals, restaurants, nekuudzawo vanhu pamusoro pechikafu chemunyika menyu. Zvinoita kuti nerimwe nezuva chavasiri kuona vanhu ndechekuti munozoshamisika remangwana iro kuAmerica mukapinda mudzi top of the range restaurant munosvika muchiorder sadza.
Asika kuve patron Dr. Mavhaza hazvirevi kuti wave gurukota, nokuti kune gurukota kune munyori permanent secretary nevamwe vari mubazi iroro. Hazvirevi kuti ivo ndo vanenge vakutungamira pazvikwata izvozvo.
Ndosaka makorada havana kuenda voga, makurukota anga ariko aitungamira. Asi vanga variko kana vanorana program iyi vakaona zvakafanira kuti vakurukure napatron, vakurukure nemunhu ari kuita kuti the brand Zimbabwe izivikanwe, chikafu chekuZimbabwe chizivikanwe, madzimai ekuZimbabwe aremekedzwe. Vari kana ari pano ngatitaure naye. Havasi kutaura nevanhu ava vakamirira mutungamiriri wenyika, vari kuzviita vakamirira Zimbabwe yese nekuti ndimai venyika.
Pane vamwe vari kuti hurumende yava Munangagwa yanyanya kunge ichitungamidza mhuri yemutungamiri wenyika mune zvose mumapoka akawanda. Imi munotiwo?
Chekutanga vajonga ndechekuti basa rinoitwa nemudzimai wemutungamiriri wehurumende kana wenyika ibasa rinoitwa naiye chete. Saka kana kuna vanhu vakafara kana vakasafara, ndiye anogona kuriita uyezve ndiye azvipira kuita basa iroro. Saka hatingati pane mhuri yekwamunangagwa yatungamidzwa, asi kuti mai venyika vari kuita basa. Chatingangotaura ndechekuti mhuri yeZimbabwe yatungamidzwa kuita mabasa akawanda neZimbabwe. Ngatisarasikai pakufunga.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Bato rezanu PF rinonzi rave kuronga kushandisa mapurisa kuti rikwanise kutora motokari dzaro kubva kunhengo dzakakundwa musarudzo zvichitevera kusateererwa nedzimwe nhengo kwekurudziro yakaitwa nebato iri mukupera kwemwedzi wapera. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF Robert Mpofu tsvondo rapera vakanyorera kunhengo dzese dzebato ravo dzakakundwa musarudzo kuti dzidzose dzimotokari dzemusangano dzadzakanga dzapiwa kuti dzishandise. Nezuro, ofisi yezanu PF mudunhu reHarare yakanyorera vamupofu ichivazivisa kuti panhengo 26 kana kuti 26 dzakapiwa motokari dzemusangano muHarare, nhengo sere kana kuti 8 ndidzo chete dzakanga dzadzosa motokari pakupera kwezuva nemusi wechina, zvichireva kuti dzimwe nhengo 17 dzakanga dzisati dzatevera kurudziro iyi. Studio 7 yaedza kubata vamwe vane mazita akaburiswa nedunhu reHarare kuti havasati vadzosa dzimotokari, asi vamwe nhare dzavo dzanga dzisingadayirwi. Mumwe chete adayira nhare mbozha yake aramba kutaura nesu nyaya iyi. Hatina kukwanisawo kubata sachigaro vedunhu reHarare vaGodwills Masimirembwa kuti tinzwe kana paine vadzosa dzimotokari dzavo kusvika nhasi. Taedzawo kubata mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vaFarai Marapira, asi vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vanga vasati vapindura mivhunzo yatavatumira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvatakuzivisa ikare, iye zvino tokupai chirongwa chemadzimai chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Edna Masanga, vaimbova mutapi wenhau asi vakazotanga kambani yavo inonzi Mased Media, iyo inotsikisa mapepa nhau padande mutande reinternet. Uyezve vaine imwe kambani inonzi Zim Scene ne Daily Sweden. Kambani yavo huru yacho inonzi Mased Technologies uye ichange iri kushanda nekambani yeGoogle mukugadzirisa maapps anoshandiswa nevazhinji. Muzvare Masanga vari kuita mabasa aya vari kuSweden. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Tinoona kuti muchange muri kushanda neGoogle, titsanangurireo kuti mabasa amuri kuita ndeapi?
Kambani yedu ikambani inoburitsa mapepa nhau epaintanet, avanoti madigital publications. Takatanga kambani na 2018, tikazoburitsa mapepa edu na 2021. Zvatiri kuita tirikuedza kubatanidza teknoloji yemazuva ano nemanewspaper ekudhara, toita zvisangane pakati apo. Nekuti paintanet pakasiyana nemanyuzipepa ekudhara, maapps epo anogona kuti vanhu vakawanda vanouya nguva imwe chete. So takatanga kutsvaga kuti toana rubatsiro kupi kuti tiwane platform inokwanisa kuti lese vanhu 1 million vakauya vanokwanisa kushandisa maapp edu asingadoni. So ndopatika tanga kutsvaga ndopatikaona kuti Google ine program yekuti kana muri kushandisa technology kugadzira maproducts anoimprova upenyu hwevanhu munokwanisa kuenda kunotsvaga mari kwavari. And then vanokubatsirai nemari, vanokubatsirai neadvice, vanokubatsirai zvakawanda, not just mari.
Mushure mekunge manyorera kambani yeGoogle, makatambirwa sei?
Kambani yedu isusu yanga yakatotanga kudhara. So vane mutemo wekuti munofanira kunge makatombopiwa mari somewhere, anonzi mainvestments aya. Kana makambopiwa mari matotanga mine chinhu chavanokwanisa kuona kuti okay vanhu ava vanitori nedirection kwavari kuenda ndokuti upiwe mari. So takatambirwa zvakanaka and vanokupa unobva wapiwa munhu anenge achikubatsira pamufa unongotambirwa unenge watone munhu anenge achikubatsira and vanoita mameeting newe vachikunasa kukuudza kuti okay kana zvida kuti zvakati zvibudirire modai so modai so moshandisa ichi. Aisi nyaya yemari chete, also inyaya yeruzivo runodhura manhingi kurwana kana usinge usina kupinda paprogramu iyoyi.
Mungati rubatsiro rwamuri kuwana kubva kuGoogle runosvika mari uyezve chirongwa ichi mune muripo kwenguva yakareba sei?
Tenge tiripo kwe2 years. Mari yachona hatiwanzotaura because tenge tichiprotect mabusiness secrets. Asi yakawanda, inokwanisa kuita zvese zvatoda kuita. Apo yatanga tichida kuvaka yeZimbabwe kubva pekutanga, patakatanga kambani yedu. Iapp inoita zvinhu zvakawanda, inoita kuti vanhu vakwanise kutumira mari, vakwanise kuona TV, like kuona pamwe paNetflix zvezviya, zvekuti vanhu havakwanisi kuzopota vachikopa kana kuita mascreen recording. Inoita kuti vanhu vakwanise kubhuka ndege, mahotera nechisaka like super app. Saka iyoyo uchakwanisa kuivaka.
Zviri nyore here semudzimai kuti muwanikwe muchiita zvemabhizimusi munyika iyoyo yeSweden?
Zvakangooma because vanhu vakanzwa kuti mudzimai, you know, vane zvavanofunga and kazhinji havafungi kuti ane kambani. Vanotanga kuda kuziva pese panoenda. I think mubvunzwa ndobvunzwa catch 2 kana kuti catch 3 wakaroorwa here wakadii. Even mukambani momo vanhurume vanongochitungamira, sometimes vanenge vachingaone boss, vanenge vachiona awoman. Saka machallenge dzakawanda and also ndiri munhu mudzimai wechitema, hazvisi nyore kuwana mari yekutanga yatakawana because ndo yanga yakakosha. Nokuti kana usinombobvira wambopiwawo mari kwekutanga, tikatanga tatsvaga 120,000 US kuti ndiipiwe, unotofanira kuti unyatsoshanda zvakasimba.
Nhoroondo yenyu mungati yakamira sei?
Ndakabarwa ndikakurira kumusha, ndobva ndazoshanda semutapi wenhau. Ndopandakazowana zvakare mari dzaipiwa vanhu nehurumende yeGerman kuZimbabwe. Ndikaenda German ndikanodzidziswa izvekuvaka mapepanhau paindaneti, zvandakuita nekambani ine pandakazvidzidza 2006.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tichitarisa danho rinonzi rakatorwa nesangano rinorwira kodzero dzevanofamba nemabhazi nemakombi rePassengers Association of Zimbabwe rekutsvaira pamusika mukuru wemabhazi weMbare muHarare neZuro seurongwa hwaro hwekukurudzira veruzhinji kuti vashandire munzvimbo dzakashambidzika uye senzira yekuchengetedza kudzivirira chirwere chekorera. Taita hurukuro nemutauriri wesangano iri vaGeorge Tafadzwa Goliath kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu, sangano redu ra kudirira kuita basa rekuchenesa Mbare musika. Takatarisa kuti tine National Cleanup Day zvakare, uye zvakare tichikuona kuti kune zvirwere zvemudumbu nezvimwe zvirwere zvakuda kunyukanyuka. Saka tichingokurudzira vanhu kuti vagone kuti nharaunda yavanoshandira yakachena nguva dzese, uyezve zvakare tinoziva chese kuti Mbare musika pano ndo chite chikuru chinokwirirwa mabhazi kuenda nzvimbo dzakasiyana-siyana.
Chii chasvitsa kuti mutore danho iri rekuchenesa pambare musika?
Tatora danho iri tichirakidza kuti musika wembare bastem na tunouda uye zvakare hatidi kunzwa kuti vanhu vakawanda vabatwa nezvirwere zvakasiyana siyana zvinooneka muchina. Tinongotenda kuti Sito Farare vakashandura mashandiro avo musika wembare wakugara wakachena zvikuru, asi tatutsira pane zvavari kuita zvekutsvaira steshi ichi.
Zvakatambirwa sei nevagari vaGoliath?
Basa redu rekuchenyesa musika wembare rafamba zvakanaka zvikuru. Tinongotenda nenyara ruriko kumusika wembare. Tatsvaira nepatinogona napo. Tanga chikurudziro vanhu vanoshandira mumusika wembare kuti vagare vakachenyesa musika uyu. Tisazobatwa nezvirwere zvakasiyana-siyana zvakafanana typhoid kana kuti korera. Patinokwirira tinoparemekedza zvikuru kuti panofanira kugara pakasvinda zvikuru pavanhu vanenge vachikwira mabhazi nekudzika mabhazi nguva dzese. Ndizvo zvimwe zvezvinhu zvaita kuti tinge tichienda kunotsvaira. Ticharamba tichikurudzira vanhu kuti vange vachida pavanoshandira ndo vatinokwirira zvakare. Pane vanhu vanoshandiramo kuti vaone kuti musika uyu wakatsvinda. Uye zvakare vanhu vavazobatwa nezvirwere zvatiri kungonzwa kuti zviri kunyuka munzvimbo dzakawanda zvakafanana nana typhoid nana korera.
Zvinhu zvamuchaita muguta reHarare here mune dzimwe nzvimbo kana mune dzimwe nzvimbo munyika yeZimbabwe?
Hongu, urongwa hwetiri kutarisira kuita munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika dzekutsvaira zviteshi zvatinokwirira. Takaona ritsigiro kubva kumasangano akazvimirira ega, makambani pamwe chete nehurumende. Zvirongwa zvedu zvichatekeshera kunzvimbo dzakawanda mumaguta akasiyana siyana. Apa tangoti titangise kuti tione kuti tatora danho rekuti tichenese patinokwirira.
Rubatsiro rupi rwamakawanawo kubva kune kanzuro yeHarare kana kune mamwe mapoka?
Tikufara zvikuru kuti bazi reema ratitsigira, Sito Farare yatitsigira, vemabhazi Zimbabwe Passenger Transport Organization vatitsigira, vanhu vemunharaunda yembare vatitsigira zvakare kuti tinge tichichenesa musika wembare. Zvinhu zvatiri kutarisira tichagara tichizviita. Uye zvekare hatiite makwikwi nevaridzi veguta inovaya Sito Farare. Tinoda kuvabatsira kuti chenesa ndingangoti chiteshi chembare ichocho. Inokukurudzirana kuti ngatigare chinonga Marare. Vese vanoshandira imomo vasadonhedze marara, uye zvakare nevanoyazokwira mabhazi imomo vasadonhedze marara pasi, vaisewo mabhini ari mumabhazi avo kana kuti pakanaka pekurasira marara. Ndo zvinhu zvatiri kukurudzira. Hatitarise kuti tichaita makundano kana kuti Sito Farare inge ichatadza kuita basa. Tinoda kungotenda pari zvino vanhu vakaiswa mumbare vari kutsvaira zvinoedza zvikuru. Pambare pakachena zvikuru marengom.
Asi izvi hazvizopa here kuti makanzuru vaGoliath arege kuita basa raanotarisirwa nevagari achitarisira kunge achizobatsirwa nemasangano akaita senyu?
Kana guta reHarare vari kuedza nepavanogona napo kuchenesa guta reHarare. Chero vakatarisana nezvinova zviri kuvanetsa, asi vari kuedza nepavanogona kuti vange vachitsvaira marara. Vari kutsvaira zvedi zveshuwa, asi isu vanhu ndisi tinozorasa marara pasipo. Vanofamba, vanotengesa nevamwe vakawanda wanda. Saka tingokurudzira kuti dai tada guta redu, tada pachiteshi chatinokwirira panoitwa zvakati wandei, panokwirirwa mabhazi, tinoona hama dzedu dzinotengesa ipapo, tingovakurudzira kuti vange vachitora mukana wekuchenesa ipapo kuti vagone kuzoshandawo zvakanaka pasina zvirwere zvinozobata vanhu vanenge vachitenga zvinhu zvavo pamusika wembari ipapo. Nevemabhazi vatingovakurudzira kuti tiite utsanana. Marara araswa mumabhini, toshaya munhu anorasira marara pasi kuti patinokwirira pagara pakashambidzika.
George Tafadzwa Goliath, mutauriri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe, vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League atora imwe nzira mushure mekurohwa kwaita Ngezi Platinum Stars iyo iri kutungamira gungano iri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Waunganidza chaunga chinotyisa munhandare yeMandava Stadium muzvichavane nhasi masikati. FC Platinum iyo ine mukombowi yave pachinzvimbo chechipiri nemapoints makumi mana nematanhatu, mapoints mashanu pasi pengezi iyo iri kutungamira gungano iri. Mutambo uyu usati watambwa, FC Platinum yanga iri pasi peHighlanders iyo yarohwa 3-0 nesimba bhora nhasi masikati muBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi zvekare. Highlanders yadzika kusvika pachinzvimbo chechitatu nekurohwa uku, uyezve yaramba iine mapoints makumi mana nematatu. Zvikwata zvine mukurumbira Dynamos Highlanders zviri kutsvedza kubva pamusoro petafura apo paimbove paine Caps United iyo yave kurwira nzvimbo yayo kuramba iri muPSL. Caps United iri kushanya kuhange mangwana uko iri kutamba nechipangano muColliery. Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti semaonero avo zvikwata zvese zvine mbiri, Caps United, Dynamos neHighlanders, hazvina chazvinobuda nazvo mwaka uno.
Matimu avo mazi kumbomatarisiro ranga hwinhenhene, bhozi havabhadhare. Bhozi ana FC Platinum nana Chingenina matimu anobhadhara, saka ndovati kutitirasiro ranohwina lei. Pane plaza ane vafanhu vachidiki vari kumhanya izvinezvi.
Dynamos iri kusangana neHerentals muNational Sports Stadium mangwana. Mutsigiri weDimbare vaHumphrey Tower vari kufara nekudzoka kwechikwata chavo muNational Sports Stadium mushure memwedzi mitatu ichishandisa Barberfield Stadium muBulawayo semusha wayo.
Nekudzoka kwaita igora kuno kuHarare itinonzi lot kune vanhu vari kufara zvekudzida vanga vakaita kunge vanhu vakazi kuvharirwa patinao because ndadzoka kufara.
Asi Black Rhinos yasimuka kubva pasi pasi petafura kusvetuka chimwe chikwata chemauto eZimbabwe cheCranbourne Bullets mushure mekurova ZPC Kariba 4-2 munhandare yeBata muGweru. Black Rhinos yave nemapoints makumi maviri nematatu, mapoints maviri pamusoro peCranbourne Bullets. Murairidzi weBlack Rhinos So Chaminuka anoti ari kufara zvikuru nematambiro ari kuita chikwata chake.
Ramangwana redu ndinoriona tichimuka tiri vanhu vari kufara vari kutendera.
Asi Cranbourne Bullets iyo inorairidzwa naNesbeth Saruchera iri kutamba mangwana neGreen Fuel kuChizimbabwe, uko kwave kumusha weGreen Fuel iyo inorairidzwa naRodwell Dlakamwa. Mumwe mutambo wanhasi wapera uri mangange 1-1 pakati peChicken Inn neManica Diamonds. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iri kumangwana uyezve yakamira seizvi. Shesham vs Blauwe Chiefs, Yada vs Triangle. Ngezi Platinum Stars iyo iri pamusoro petangfura ine Chicken Inn pamusha tsvondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzanhasi. Kuve muchikwata chehurumende chakaenda kumusangano weUnited Nations World Travel Organization kuSpain kwemudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa kwosimudza mutauro munyika. Asi vamwe vari kutsigira rwendo urwu vanoti vari kushoropodza kuvepo kwamai Mnangagwa muchikwata ichi havazivi mashandiro ebasa ravo sapatroni wekushanyirwa kwenyika. Bato rezanu PF roronga kushandisa mapurisa kuti rikwanise kudzorerwa dzimotokari dzakashandiswa nevakakundwa musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika